chokwadi isusu tinoda kuti vanhu vemunharaunda dziri kucherwa zviwanikwa vawanewo development munzvimbo dzavo kuburikidza nemaminerals iwavo. Asine ya indigenization chinhu chinounza mainvestor ba, nekuti hakuna investor anoda kuuya nemari yake wosvika munzvimbo wonzi chichera apa, asi iwewe unenge uine 49% shares, ini ndichapewa 51, iwewe wakangorembedza maoko kana kuti uchingoti chandinounza inini maminerals ari pasi. Saka vanofanira kuti vagadzirise nyaya yeindigenization kuti mainvestors vasanzwe sekuti vari kumbunyikidzwa mari dzavo nehurumende.
Mungati here imi pari kunzi vari kuwandudza kana kuamenda mutemo uyu, pane chitsva chingaiswapo kunze kwezvagara zvingoripo zvekuti vekunze 49% wemunyika 51%?
Kabineti yakaanaunzwa nezuro vari kungotaura zvinhu zvagara zviripo. Indigenization law yagara ichiti iyo 51% maindigenous people, 49% ndoya investor. Saka handifungi kuti pane chitsva. Actually nyaya yacho vaitaura panguva isiriyo, nekuti vari kutochama kubhururutsa shiri. Kana paine mainvestors vanga vakufunga kuda kuuya kuZimbabwe vakangonzwa Munangagwa akutanga kutaura kuti nyaya yeindigenization, vanobhururuka nemari dzavo voenda. Zimbabwe haisi yega nyika ine maminerals muAfrica munomu.
Ko ivowo vanhu vemumaruva ari kucherwa zviwanikwa izvi, pane chavanga vachimbowanawo here kubva patangwa mutemo uyu, kana kuti maakutarisirwa kuti kuwandudzwa kwavari kuita kwaakureva kuti vachiwana cheuviri?
Hapana, tinangoti nzvimbo yatingati inewo padevelopment kakada kumboitikawo ndekwana mapanzure kuzvishavani uko, kunewo zviripo zvimwe zvinobatika. Asi nyika yese macommunities ari kumainwa haana chinhu chaakawana bakubva kumaminerals.